Mumiriri wezeki sarudzo iyi vagodfrey maisiri vanoti vagagarawo vakakunda varwedzi wenyanganyanga vaimirira bato refreedom front vagagarawo vakaita mavhoti zviuru gumi nezvitatu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nezvina uko wanyanganyanga vachiita mavhoti chiuru chimwe chete nemakumi mashanu nematanhatu vachiratidza mufaro mushure mekunzwa mashoko ekukunda kwavo vagangarawe vakati havana kukunda vanyanganyanga nebato ravo chete asi vakunda mapato ose anopikisa munyika sezvo vainge vachikokera nhengo dzavo muchivande kuti dzivhotere vanyanganyanga
apa tanga tisingari kurwisana ne1 candidate tachirwisana nemapati ese nekuti vese vana obvious veopposition vanga vachingoudza vanhu vavo kuti vavhotere opposition saka 1000 votes dzavaita idzodzo ndoo dzemapati SMDC dzese nemapicture fest ari kubuda nedzimwe but ndoo mavhinikirini zvinoratidza kuti vanhu vemhondoro vakusapota musangano nekuti nhamba yedu sezanupf iri kuramba ichikwira kubva patakaita mahomanized election 2013 former MP akaita 10,000 ezvinezvi taita 13,000
izvi zvinotsigirwa nasachigaro wezanupf mudunhu remashonaland west vaefrem chengeta vanoti kukunda kwebato ravo chiratidzo chekuti hapana bato rinopikisa richakunda zanupf mudunhu rose
sezanupf kusimba kwezanupf zvinoratidza kuti hakuna opposition inokwanisa kuva inoenda pamusoro pezanupf vhoti yataita 14,000 almost 13,900 inoratidza kuti compared to 1,000 yaitwa neopposition kuratidza kuti tiri pamusoro zvakanyanyisa pati riri kusimba zvakanyanya mumashwese pati haisi kuzodzokera sure by-elections ese tichatoina zvakanyanyisa 2018 saka mapati ari kuyaya hakutamba nenguva muno mumashwese tichatowedzera kutotora ese ari 22
vagangarawe vanoti vachaita zvirongwa zvebudiriro zvakawanda zvichayamura zvikuru sei vechidiki kuti vasashandiswe kuita zvakaipa
for the betterment of the living standards vanhu tichagadzirisa hoti kaucha kuti vanhu vasangorima chibage chete nguva yezhizha nekuti tikatarisa nezvigore renzara saka tichaona kuti nzvimbo dzine mvura toita hoti kaucha so that vanogona kurima zvimwewo zvinokwanisa zvinorimika panguva iyoyo zvinoenderana nevhura nzvimbo yavanenge vari so that mvura ikaregedza kunaya vanhu havazongogara vachiti tine nzara vanenge vaine zvimwe zvekuita touya papo maprojects evechidiki vechidiki tiri kuona kuti vanhu especially kuour parties is backbone of our party saka tinoona kuti vanhu vanoda kuramba vachinhingina so that havazongoenda vachitengwa nevanhu kana kutengwa nehwawa even vachingoswera vari nekuti vanenge vangoswera vapasi mashopsi vasina zvokuita saka tichavatsvagira zvokuti vawane vaite
muzvari Gertrude Rwizi vanobva munzvimbo yamambo Rwizi vanoti vari kutarisira kuyamurwa kutanga maprojects akaita sekupfuya huku kuti dunhu ravo ribudirire
MP munowana apinda iko zvine izvi tiri kuti vatusira kuti maprojects ndo atakatarisana nawo ndo atoda kuti tibatsirane naye kuti tiite kuti tigosimudzira constituency yedu yemhondoro pazvichamo zvemadzimai tiri kuda kuti isusu kump wedu maprojects atiri kutaura iwayo vatotitangire maprojects ehuku kuti tigokwanisa kuita huku mudzimba imomomo dzatinochengeta tigotipa kura kuti tigokwanisa kurarama tiri mazviri
asi mumwe mugari wekwamubayira vapanashe musunami vanoti havana kuvhota vanoti zanupf yaizvikwikwidza sezvo mapato makuru anopikisa vakaramba kukwikwidza vamusunami vanoti sarudzo yesvondo rapera haina shanduko yainounza mukurarama kwavo vanyanganyanga vainge vasipo apo paiziviswa zvainge zvabuda musarudzo uyezve bato ravo rainge riine vaongorori vashoma panzvimbo makumi mashanu nesere dzaivhoterwa mumawadhi mapfumbamwe sarudzo iyi yakaitwa mushure mekunge vaimbomiririra mhondoro mubayira vasilvester nguni vadzingwa mubato rezanupf vachipomerwa mhosva yekutsigira vaimbo vemutevedzero mutungamiri wenyika amai joyce mujuru avo vakadzingwawo mubato iri gore rapera nhengo dzebazi repamusoro repolitibhiro mubato rezanupf dzaimbeyambeya kumhondoro mubayira nemugovera dzinosanganisira mukokeri wemisangano vasevhi yakasikuwere gurukota rezvedzidzo yepamusoro profesa jonathan moyo pamwe nemutungamiri wedare resenate amai edna madzongwe ndakamirira studio 7 kwamubayira kumhondoro ndini arthur chigoriwa
semuza,
na uya na jo.
Nipagira semuza,
na